Vashtaura nevaturuwe na umshure mekushanyira mhuri ya vadzamara au vakapambwa musi wa9 kurume vatsvangirai varamba mashoko akabuda mubepa naure Herald nemugovera ekuti MDCT ndiyo iri kuziva kuna vadzamara. Bepa nau iri rakaburitsa mashoko nemusi wemugovera ekuti vatsvangirai pamwe nebato ravo ndiyo vari kuziva kuna vadzamara, richiti bato iri rakawandisa vadzamara kuti rigowana chekutaura kune vekunze. Bepa iri rinotiwo vatsvangirai vakashandisa rwendo rwavo kuenda kuamerica kunosvibisa zita rehurumende pamwe nebato rezanu PF zvichitevera kupambwa kwakaitwa vadzamara.
Munhu agonzi iari yevictim ndiyo nzindiwa wakaningira mapepa kazhinji munofanira kuva sensitive nezvinhu zvakadai, nokuti harisi dambe ka upenyu hwemunhu harisi dambe, ende kutamba noupenyu hwavanhu zvakadaro zvinongotaridza ku aizvazviri wewe kwauri wainzwa sei. Hazvigoni kuti MDC igovai responsible, hazvipi zvakaitika izvo. Tichida kuti tiachivhe chiina izvozvo.
Vapedza kuona nemudzimai wavadzamara pamwe namai vaiyedzamara vatsvangirai vaenda panogerwa musoro, panonzi ndipo pakapambirwa vadzamara. Vari pakati pokugerwa vakataura nevaivagera, uyo aramba kuburitsa zita rake pamhepo. Mugeri uyu audza vatsvangirai kuti vadzamara vakapambwa nevarume vashanu vaifamba nemotokari chena yemhando yeisuzu mushure mekuvasunga mumaoko.
Imotikari ndeyechido saka mumwe anga achigerwa kwasvikanzi hauze wakomana zvikanzi wakomana saka itai ndichomugera ndindagara ndichibhabha wake saka ndichomusheva papera zvikanzi tisina mamire pakupinda tuwarume zvikanzi ndipoka airtime etelecom zvikati anotelecom airtime chii hatina ende munotenga apo pamhiri perodap zvikanzi no hatira inotenga pane mumbavheyatiza pasapaitudi atiusvaka zvikati mbavheyi zvikati anoitsoke ndomatanguva pafloyoto atasiwana vatanatichigera vairiwai saka ndipo akabata mashodha ayo customer inga ichigerwa zvikanzi ndihero zvikanzi hasi saka dzimomende vakatarisa itai zvikanzi ndionondiitaikai zvikanzi ndinoitai zvikanzi unoziva nyaya yakwechi yemombe saka adza wana wachona anga asina bvunzi ndiakabudisa mhaindi kafuno pamudii vamusunga saka ndobva vamusunga saka vamusunga ndobva ato motikari yatanga tichiona ichifamba zvo zvatasinga nzwisii ndiyo yakauya vaimira ndobva wadii
vamumanikidzaimo
infecta akafamba kubazvi zvekuti kana achifamba ka nepesi spidi anga ari kufamba naye pamwe nezvavanga wachida zvaidii vaangoita ngoita kupresi kuti adini apinde mumotikari ndova pazipinda saka motikari yachange yakazongoita vanhu 5 saka ndikati munhu atora munhu andinoziva uyu tobva kumusha umwe chete gainitarisa maplate emotikari saka ndakatarisa chingoona a bb vakafoldwa chi plate vanangoona akatuchi kumuchete ndikati izvi handichanyararai kwavapfuura tsano wacho tsano wavo
zvichakadai vatsvangirai vati zviri pachena kuti vadzamara vari mumaoko ehurumende, vakakurudzira kuti vavaburitse muupambwa nekukasika. Vati vari kushuvira kuti dai vadzamara vadzoswa nevakavapamba vakwanisa kusangana zvakare nemhuri yavo.
Hapana munhu angauya achitsvaga vanhu criminal affairs state, munhu anouya achitsvaga vanhu kuti vanhu akaba kana kuti akaita chii, whatever criminal offense, it is the state.
Munyaya yakakwidzwa kudare nemudzimai wavadzamara. Mudzimai wavadzamara amai Shefra Dzamara Magweta ehurumende akaramba kuti hurumende haina zvairi kuziva nekupambwa kwavadzamara. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashorawo kupambwa kunonzi kwakaitwa vadzamara. Vashiti hurumende ichatora matanho akaomarara kune avo vachabatwa vaine mhosva yekupamba vadzamara. Kupambwa kwavadzamara avo vari kukurudzira kuti mutungamiriri wenyika varobert Mugabe vasiye basa kwakashorwawo nemasangano anoshanda akazvimirira emuno pamwe nehurumende dzekunze. Akamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.